Tanaka Amuria Zimbabwe.
Ningabe litsho njani namhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uSithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olwen live talk Women's Round Table.
And I'm Praxedes Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues like projects done by women during this COVID-19, as we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other in their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries. PJ.
And there are about 4,699 deaths so far ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
As it is,
government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realized that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families, and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021, luhlelo lethu phela olwansuku lamaviki wonke olwe Live Talk Women's Round Table. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela sinanzelela ukuthi ukopane le-COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu, ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinisi yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19. Njengoba phela kulabo lockdown lokunye okuneyiningi obenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhu lwaqhamukayo kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa, i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhu lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhulu leli eliyinkulungwane eyodwa, i-128,300 abasilayo. Sikho ukuthi bonke labanisi baqambe kuqala bagula, hhayi kuthi-ke kwabhubha abayi-4,600 siyabona njalo ukuthi laba abanye sabahlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye yesigidi 3.5 million ngoba uhulumente uthi bengahlaba bebebaningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi kwizolo likabula bangamatshihlane lambili ke abahlaselekile umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla, kodwa sizakhangela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane ukuthinta abesifazane ngalesi sikhathi lizezwa ngokuqhubeka ukuthi yikuphi lakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, baphikwini okubakhathaza empilweni zabo, banaziphi inhlelo njalo bamelana njani ne-COVID-19 le yona esihlasele kangaka. PJ.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu chanhasi, chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Around Table. Nhasi unowu muchirongwa mune ini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyauye. Tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva pane vekuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vevanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvizvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million vakavhakisinetwa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jebu. Vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo government, hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvine izvi kukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi wadererawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika, kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kukisimusi negoredzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi zviri kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata-bata sei vatendi vanoenda kumachechi echiKristu veZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabata-bata sei neCOVID-19. Ndozvimwe zvinhu zvatichange tichingokurukura nazvo uyewo tichadaidza madzimai vachange vachitatsanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Esitandekei.
Yebo ke PJ, siyabonga ke. Lapho ke we'll notice that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it poses a challenge. But again, the ZEC says it is a new program beginning next month up to the 21st, where they will be in communities. They actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shiriyetenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youth to register to vote during this ongoing exercise. Because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now. Although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's see what she has to say.
So we are engaging our organizations, our name.
Solo y voy a
ukubhalisela ukuvota.
Wamesukuma yebo but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontaba kuyakutshela ukuthi ukuvota kungenza ngani. Kuyakutshela ukuthi ufuna ukuthi yini nje ukuvota. Uyavota ngani? Ukuthi iveki ama-registration centers abantu bakwazi ukuthi akuna voter education ekhona ukuthi ngafu kuregister uyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthole lokudadok so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibona ukuthi ama-youth aswele information and then kokunye bambona ukuthi ngezinto izinto azihamba ngazo kungazikhangela ukhetho lonye oluvikekeyo ukuthi kulokhu khonona okuthize abantu babeethi ondaba bekethi sathi beke ngiyavota kuyangisisa ngani ukuvota so nathi into esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambani ngesikolo wafika nakade ufunaukufisa
Yes, the PJA we heard from Ellen Shiriyetenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges, not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, ZEC says there is this voter registration blitz that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the communities so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
My Ellen Shiriyedenga, vanova director veku bato re MDC Alliance vanoona nezvekuvota vange vachitaura apo nerurimi rwendevele vachitaura nhunja tunzva nhamo dzavari kutya nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi kuti vange vachiregista kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovhota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna 2023 vari kuti ivo vezec veZimbabwe Elections Commission vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023 asi vari kusangana nematambudziko akawanda wanda zvikuru sei kuvanhukadzi yekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinoregista kuti vange vachivhota uye zvinovawandira mabasa epamba mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonoregista saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevevasiri vebato iroro kuti vange vachinoregista kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023 vasazosangana nenhuna dzekuti havanonzi havana kuregista kunge vachivhota saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yeZimbabwe ndanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikano wedu anga achizotaura neichochi chirongwa chekuvhota asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa asi iko zvino izvi ndina mai Maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezvematambudziko avasangana nawo muupenyu ivo mai Maidei vachati taurira kuti zvavari chaizvo uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire Mega tokutambirai pachirongwa mai mai Danger.
Kwazuwai ndinotenda chaizvo nokunditambira pachirongwa chakanaka kudai chinoita kutiwo zvinenge zvakatiremerawo mukati momwoyo yedu zvinotinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndetwa ndinonzi mai 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 Dendrofu ndine mhuri yangu asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai ndakuti mudzimai asi handina kuta ndiri mudzimai ndakatanga ndiri musikana nai asi kuti mukurarama kwangu ndandiri munhu anofarira kunge achiitanana nemadzimai inonzi iyoyo pachirungu iyo biosexual asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu mutemo yenyika yedu plus nemumhuri makuriro mararamiro zvinhu zvanga zvakandiomera saka ndiri munhu akachingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei asi mukudari imomo ndakadananawo nevarume sezvinonzi mutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana asi mukudana ikoko aiva nematambudziko ekungoshungurudzwa nokushungurudzwa svika zvakupera zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira ndoona zviri kuramba ndoedza futi vakaita vatatu vadaro ndovataura kuti upenyu hwacho kutondiremera nyika yedu ino yezimbabwe hawabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti inini ndinofarira zvakati mutemo uripo kuti haubvumirwe so ndakazonge ndichingoendawo kumapuresha gutso wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhuna dzako aiwa ndikasanganawo nevanonge vane nhuna dzakafanana nedzangu asi tisitaro mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo havasinyatsomira zvakanaka ndokubva vavaziziya ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kaonu kangu kaya kuti vanenge vachingonyumwa vanenge vachingoona kuti munhu maitiro ake ndokubva ndazodanana futi nemumurume akazowechifo handi akabva azondipachirwere icho chakai chemazuva nacho ndekeiviki saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iwo mafambiro acho unongochingowewe hausi munhu akasununguka nekuti mukodzero dzako chaichizo munyika yekwedu utaure zvauri usununguko hatina ende wadara nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva vanhu vanenge vakusarisira pasi ende zvinezvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera vakaremerwa neni handina kutambirika zvakanaka mumhuri asi kungoti zvino ndaingoti ndeita sei saka ndodambudziko ratinaro kuti ufare pamwe dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokatade pamwani ndangasingasangana nematambudziko ya so ndio matambudziko ariko nekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo kutiwo mudzimai unotsvagawo mudzimai wako saka aya ndizvo zvinhu zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana imwe mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo izvozvi nditori nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwai saka ndoyo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka tidanane nevanhu vatinodananawo nawo havabvumi tounosungwa zvinotoitawo sei unogara magariro akadii
pamakabuda muchitaura kuti izvoi zvekuti ndinge ndiri mukuroorwa ndichigara nemunhu rume vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri vakazvitambira sei
kumadzisangano edzi anomirira madzimai tuku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unwe kodzero yekurarama zvaunoda kunzwa zvaunonzwa mumiri makuti inini ndinoda zvakadai asi kana kukumuro kuko ndiko kwakatooma ndokwakazoita futi kuti majinda vakunge vakunyemwa kutounouya kamafambiro ake wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai
asi vakakutsigirai here ko vana vanozviziva here kuti ndo mamiriro akaita zvinhu mumuri menyu
vana vaka ndakatomira kuti ndifaudze kuti nini ndane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndo mamiriro andakaita panyaya yangu ini ndoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri bedu zvakangorema zvinorema kukauti yekwedu yenyika yekwedu zvinonyetsa kuti ungabude zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyoyo yeAIDS vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai muno endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zviri zvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu mamiri ekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza ekuti nyika ini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kwaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Sandekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women, and it didn't augur well with the government of Zimbabwe since they don't recognize gay people, and also her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage, she actually contracted HIV, so she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now is she going out, is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship, even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Yebo-ke kuyezwakala PJ lapho-ke besikhuluma-ke lo nkosazana-ke Maidei Ndlovu yena kobesichathisela ngokuthi uphila singathi nobulili obubili abanye bathi butabani wayithandana-ke nabesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga umendo wakhe njalo kathesi ulalabo-ke abangibo-ke esaba ukuthi abakuzwisisi lokho ukuthi kathi umuntu mhlobo bani oyaba labantu oyahlala lowesifazane athi ulemizwa angathandana lowesifazane ngapha eshezi lowesilisa kodwa siyakubona phela kuyenzakala kwezinye
izigaba zelizwe labezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa. Kodwa-ke ele Zimbabwe hayi kukhanya alikakulungeli lokhu PJ, ngakho yikho-ke mhlawumbe elobunzima obungaka. Hayi-ke singaqhubeka laye ngisadinga omnye umhlonitshwa olandelayo nxa elokhu ekhona ecina.
Yeah. My day kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura. Saka ini muri kuita basa rei iko zvino izvi kuti muwane kuzviriritira?
Iye zvino ndinoshanda.
Munoona saka iko zvino izvi upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makawanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndozvamuri?
Ya ndizvo zvandiri, hautombotauri hautofari hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo hauchaendi, wakungozvigarirawo pamba ipapo wakaenda kumabasa ukadzokawo hauna kusununguka even mucommunity chaimo hausununguki.
Kuti kana dai iko zvino izvi zvakuine COVID-19 kudai, muri kurarama sei? Upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa necovid-19?
Zvakatooma necovid iyoyo, notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho. Mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji, saka wanotofamba futi kutobva kwaiwo kwaunogara kundotona utorera samwe mapirisi acho, ende iko kunenge zvitori nekyu yemishonga kuti uwane mishonga yacho. Pamwe unoenda wozonzi dzokai mangwana, unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa inenge yakwana. Saka zvakatooma, ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire.
Makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zvecovid-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni?
Aya, takabayiwa majekiseni but urongo hwokunzi zvakanyanya mitekwedu yeZimbabwe hakuna kunzi unowana chechecovid chaungapiwi chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii. Zvinhu zvakatongooma, kwakatongooma. Saka ndozvokutongozviti unongoshungozviraramirawo unge unobayiwa majekiseni acho iwayo takabayi.
Makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni? Munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni? Mungakurudzira vamwe here?
Ndinokurudzira vanhu zvakanyanya, kunyanya sanga ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho. Vanhu vese vasingatsingati zviri siri chirwere chedu ichocho, munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa. Onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo, asi zvinogona kuuya zvisina simba rakanyanya. Asi kudzivirira kwakakosha, munhu wese ane kodzero yekuti anofanira kunge achibayiwa, zvinobatsira zvakanyanya.
Apo vanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here, kana kuti unongosvikawo kana wangova mumutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni?
Vanobvunza kuti une maleges here. Otaura ivo ndo vanenge vachiziva. Sakana wakutobayiwa asi handione kuti pane zvinganyanya kunetsa ipapo ukataura zvaunenge uri then wokubaya. But ini rekungori chete rokudzivirira, saka harine zvizhinji zvakawandisa. Asi kana uri maleges akawandisa, unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maleges akati akati akati, handiwirai nejekiseni rakati rakati rakati. So ivo vagonge vachiziva, havakumanikidze. Asi iwo unokuda kuti upenyu unofanira kunge uchiita se uchizvimiririrawo. So unofanira kubudawo pachena kuti nino zvakati zvakati handiwirane nazvo, so that ivo vaito vasi vakajekerwa nezvinhu zvavanenge vachiita kwaosi.
Saka vamwe vanoti panoita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa. Imini makasanganawo here nedambudziko rakadaro?
Ini ndakangoita like zvakangofanira kutiwo kana mwana abayiwa zvezvika anenge achitochemawo neside racho kuti kana iwo mukuru ukabayiwa chaiwo warwara wabaiwa unotorwadziwa ini ndakangonzwa etaini kuti apa babaiwa then the next day ndakangonzwa babaiwa pachikanga yezi pachingorema asi from there handina kuzoona dambudziko
Saka munokurudzira vanhu vese kuti dai vange vanobaiwa because pane vamwe vari kutotyira kure kuti hanzi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro
handina kuzvinzwa asi ndikuona inini handina kufa vemumba vemumhuriwo manga vemumbawowo nini mai vangu vakurawo nini vangu vakurawo vane mashugawo vakatonobayiwawo asi hapana dambudziko
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari abusive relationships waya mama muchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachisungirira kana kuti vabude munhu sekwende dzavari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti yekuti vazviriritire saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziroi yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino
ini ndinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya kutanisho kuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawelfares ivanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipiwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana kana chinhu havana ukasatozivikana nehama yako kuti uzviitiri its like sanga ipapo pandanga ndiri mabhisi zvirelationships iwawa hapana akandibvisira mari ausinongo chingoshingirira uchiti pamwe ndikati zvinoti oona maiwe zvanetsa wosvaga woita futi zvimwe zvingodaro wonotozobvira ndigare wogara futi nevabereki vacho mutoro wacho unenge uchingova uri pamba sevabereki ndo patinenge tiri mazvona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoenda kumabasa uchidzokawo saka ndezvekuti kana vachinge vane maberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti apa vanobatsira vanhu zvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid kuti vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mangovharirwa dhoo mumba imomo vavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chii hakuna hapana kwekufamba saka zvinhu zvakatongooma zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge angoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidye anenge achiraremisa sei anotofiramo
vakawanda vakadaro rambai makabata muri ipapo parunhare mai Ndlovu Sandekile my day was just explaining the plight her plight under living under COVID-19 conditions I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated, because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive. Besides her condition. And other family members' conditions, she was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication, and it doesn't even have any contra effects because of her taking the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omega umshani chawe tuge kwa sazana ge my day Ndlovu ye nage oti upila lo butaba nige westrela ge lako ngoshupa pegana la lo kukanti kunjalo nje uvele upila lo lekwane HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS besitshela ke zonke ingxaki abhekane lazo. Yes, lokhu sikhangele lokhu ke ingxaki esibhekane labesifazana siyananzelela kathesi ukuthi kuningi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye nohlupho lokutholakala kwamanzi. Njalo lapha ecingweni silo Councillor Siningiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane lempilakahle ke singathi ngu-chairperson we-health committee kukhansila yakoBulawayo ukuthi asichasele ukuthi uqhubeka njani ngomkhuhlane we-COVID-19 labakwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo Council.
Ngiyabonga sinjani balaleli.
Yebo ke ungasitshela ukuthi kathesi kahle kahle i-committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we-COVID-19 ngegcikwane le-COVID-19 kuyini elikubonayo, kuyini i-council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council ku-health department silokhe siqhubeka sinanzelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikube nesobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu akusikho ukuthi i-force matter, it's voluntary, indlela wena oyakufuna usizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab alilingani labantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo kokuqala ibiyinani lakhona beli lincane elike le-second jab. And also sesisokuqalisile ngaphesi ukuthi kuhlabe from ebantwaneni abale-16 years kusiya phezulu esizakwanisa ukuthi sibalande ezikolo. Isifo-14 years kusiya phezulu esizaqalisa ukuthi sibalande ezikolo ukwenzela ukuthi labo bebengabantwana abavikelekileyo ngoba ngithi sivelela kuma-families achiyeneyo. So sikhangelela ukuthi kuzaba ne-program ezala nabantwana ezikolweni iviki yona le esiyivulayo uma iqala. And also we have i-program yokuhlatshwa kwezinja ezazibhoda na ngathi ngezigaba ngezigaba baloku ithina thiyeleyo. Kuyona le i-program sizabe sinabantu futhi abahamba esikhathi sizabe si-mobile ekuhlaseni futhi imeshini yethu yona le eye-COVID. Sinanzelele ukuthi kunabantu abaphila ngokukhubazeka, kunabantu abadala esihlala nabo ezigabeni abanganelisiyo ukuthi behambe umaha omude ukuthi beyehlala kuma-JL clinics, ma-local clinics ethu. So njengoBulawayo Council sikunanzelelele khona lokho sabe sisihle sitshaye iinyoni ezimbili ye-31 ziyahlaba izinta eti-okhala ukuthi sihlabe abantu abayehluleka ukuthi befinyelele kuma-clinics akhatshana. Kanye ngathi njengoBulawayo yiya i-program esilayo okwakhathesi ukuthi silande abantu duze nalapho abahlala khona ukwenzela ukuthi banelisa ukuthi behlabe bevikela umkhuhlane wona lo owe-COVID-19. Manje enye ngakutsho futhi also ukuthi it's not ukuthi uma usuhlatshiwe injekshini leyo akusawuvuli umkhuhlane wona lowo. Lowo mkhuhlane uyakwanisa ukuwuvula izinto osuhlabile. But it doesn't necessarily mean ukuthi yakusifile ivikelekile. Usuza uyabathi uyabe ungaselamandla amaningi njengakhawumba kuthola ungahlabanga. That's like BCG lokuvikela umkhuhlane wena yabomezulu. So yikho engingakutshoze ngamafithane ukuthi lokukhuthazwa futhi ukuthi abantu behambe bayehlaba ezigabeni zonke eziyabe zikhona uBulawayo jikelele.
Yebo ke siyabonga ke umbiko oqakatheke kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumile kulaba bengezwayo ilimi lesiNdebele?
Okay, thank you so much. Actually, I was saying eBulawayo City Council, we have noticed that people have the number of people we have done their second jab is no longer the same as the 50 jab. The 50 jab was the number was a little bit higher compared to the second jab. But as now your city council, we have a program that we're having which will be looking after especially the elders and the disabled people. We're having again a program which for dog vaccination. So we're also doing it in comparison with the COVID-19. So we are encouraging the address for COVID-19. So going, moving around like shops, these police stations, things like that, those areas. What we have noticed, we have realized that most of the clinics there are distant from other areas in the community.
Yes, thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. What's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
Okay, as Bulawayo City Council, I'm sorry, I'll speak on behalf. It's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Ndlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa. So, which is making it difficult for Bulawayo City Council to pump water from Ndlovu. So, that is the only problem which we are facing. Yes, Bulawayo, we still have enough water to feed Bulawayo residents. But the problem is because of Zesa, they want effect of the other cables, our Zesa. So, that is the challenge which we are having. So, we have introduced a 7-4-hour shedding in each and every setback with different, maybe I can say, timetables. We promise as a city that if ever everything is being asked within Zesa, we are going to have water as required as a resident. But also, we have our boreholes, we have our water points, we have and also the water bowls that we have seen over to as a city during this COVID-19, we need to have still water for the community. So we'll try by all means on the city to supply each and every resident with still water. Especially those areas which don't have borehole water and water points, we'll definitely supply with the water bowls. And also, if we have some gatherings like the funerals, birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you being supplied with sea water, the water bowls from the city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right, thank you very much. Do stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you. PJ.
Apo Sandekile anga ari kutaura na Councillor Sinikiwe Mutanda weBulawayo City Council anova vanovaivo vari mucommittee inoona nezveutano health committee muBulawayo City Council vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni ekuzvidzivirira kukorona virus. Vakati izvozvi vanotoone zvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru, vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende bazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu ma16-year-olds zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni iwaya. Zvakaonekwa nesangano rezveutano pasi rose reWorld Health Organization kuti vana vanokwanisawo kunge vachibayiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubayiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19 kwakatanga kubayiwa vanhu vakuru vakura vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40 kuma20 kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma 16 years ekuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta reBulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva apera aya. Nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages. Magetsi anga achienda, saka kupomba mvura kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakunetsa. Asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva. Asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipa cherera vanhu maboreholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji, uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo, vachigeza maoko zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi cheCOVID-19. Vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vatiwo kana muchinge maita magungano kana gungano ringava remuchato, ringava rebirthday, ringava rekufirwa parufu, munawo mukana wekuti munge muchizivisa council yeguta reBulawayo kuti kuno taita nhamo, saka tichaita gungano, saka tingawane here mvura vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro.
Yebo ke PJ, ucingo lwakhe lungani luyamhlupha, sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awokugcina singayi kumhlonitshwa wethu unkosazana Maite yangithukhona ecingweni.
Ye achingoripo yeni.
Ye kurayithi othi siyiqedise nocouncillor Mthandi. Yebo ke sesibuya njalo kuwe councillor, ensukwini sake sakhuluma lawe kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi se-COVID-19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhe luqhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela?
Okay, yeah, ngiyabonga. Iqiniso elikhona ukuthi when we talk of GBV ukuhlukumezeka maybe ngathi kwabesifazane ezindlini ukuhlalisana kwabantu ezindlini ibangabo ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngingathiviki yonake from Monday to Lamtan to withdraw amakhesi adix. Kuba kuhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa behlukumeza umuntu osazana, umuntu asithandileyo, asithathi ngofa abantu abathandileyo still into white wedding bafana nabarin. And if you listen to i-interviews bamayo yizinto ezingakwaziseka ukuthi zisolveke, and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedephenda ngobaba. So isimo sakhona asikho mnandi kangako, kube sokusika kathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanekise ukuthi bazimele. Last week sike saba ithesi elabomama ababili bachayiweyo omama ezindlini, but ayisikho phela ukuthi omama ngene kabanekisi ukuthi balise hlonipho yena yenekati khona. But ukukhuluma iqiniso yokuthi if we kunazeleka sikukhangela omama abahlukumezeka omama nakhathesise sikhangela ngendaba zona lezi zamanzi, ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi lawakho ngikhuluma nje lapho engikhona amanzi kakhula, amagesi kakhula, umuntu osegijima kathesi omama uyachaya omama bayarethwa egangeni lapha badinga inkune nje kuba nama-early marriages. Ungakhangela nje phakathi kwesigaba abantwana sebezithwele izinto sezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma-lockdown banengi kakhulu. So ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane lokhe zisiya phambili, and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa aziphilele and ispecial girl child okukhangise ukuthi abesesikole but bathese sezithwele usesiba lokunye umthwalo okuthi awukhangile laye okuumthwalo ebazalini bakhe.
Yebo-ke ungabathiyela liphi abesifazane umzuzu owodwa nje?
Okay, maybe engingakutsho especially kumuntu owesifazane ukuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu, kumele sibe ngabomama abahlukumela phezulu, kumele umuntu abe ngumama okwanisa ukuthi azisebenzele, akwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla. We don't have to depend nabantu abakubobaba, abantu abangobobaba. And it's matter of ukuthi if we are being abused, we need to go and make a report. And then we need to stop this thing. Ukuthi if we go and report, we go and pay aid with throw the police camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and stress women. We need to make our voices be heard. And the women are the body and the care of those. We are the women of the women. Obama, who never showed me about Amanungelo Edu, but it was good to see about you as a single pillar. So, as women, we need to rise and we need to work, we need to do our businesses, we need to do our businesses so that we take care of our families and we don't depend on what we want.
Yebo-ke siyabonga-ke lapho sibonge ukhansela Sinikiwe Mutanda weNtumbane yena ungumgcini sihlalo wekomiti yebona ngesiphathelane kahle ukhanseli yakoBulawayo.
Pamaminitsi mashomanana iwaya asara. Chiregai ndidaidze Mai Dei Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini. Shoko ramungavasiyira Mai Ndlovu.
Shoko randingasiyire madzimai vanenge vachisangana nekaita ikoko, hazvidi kuti urambe wakagara pamba. Buda uende kumapressure groups, unoendawo kumadzimai kunotaurwawo, unodzidziswa. Nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro, wakagara mumba, ndo paunofunga pfungwa dzakanyanya kuipisa ipapo. So naizvozvo kukwanisa kuti ubude uende kumagroups emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu, kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nekuchengeta vana. Nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura, nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana, inobata vana, nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta. Vanenge wakuti kurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe wakupedzera shungu kuvana, ofuti vana vanenge vasina chavakatadza. Zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo, kuti zvona zvakandiita kuti ndidoo vana vangu, ndigone kutarisawo vana vangu, ndivape upenyu hwakanaka. Uzo ndiri mumabhisi relationshipa akakwanisa kuti ndiwanisa kunge ndichidzidzisawo nzaiwa, unodoo vana, zvinodai vana vane kodzero dzavo, vanodai. So its like madzimai tisarambe takangogara utsvaga kwokunotaurira ikoko kumagrupu ikoko kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chako kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati. Nokuti ukangotaura cherumwemwe munhu haangakunzwisise, haambozviita. But kune masangano iwayo atiri kukurudzira kuti nyaya nyika yedu yeZimbabwe yakurudzirawo misangano yemadzimai iyoyo, vakurudzirwa vapiwawo kana maresources ekutiwo kana mumwe madzimai achinga aita dambudziko aendawo kwavari. Hongu vanenge vane chido chokubatsira, but pane pavanogumira vazokwanisa kuenda mberi nokuda kwokuti vanenge vasina checho, vasina kana homwe, vasina mari. Saka hurumende yekwedu ngaipewo mari magrupu emadzimai, madzimai agone kuzvimirira. Pane kavai vanenge vasina chokuita.
Sure, would like to say thank you to our guest, Councillor Sinikiwe Mutanda of the Health Committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiriyetenga, the Election Officer Deputy at the MTC Alliance.
Tinotenda zvikuru. Ini ndini Praxedes Jeremiah.
Nami uSithandekile Mhlanga, sithi sidibane njalo ngolwesine oluzayo.